Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7 pm. Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gunyana 16, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vafane chirwere chekorera vanonzi vasvika pamakumi matatu, uko hurumende ichiti iri kuita zvose zvainogona kurwisana nechirwere ichi.
Ukanzwa mudumbu uchirwadza, uchichaya kana kuruta, ukapisa muviri, ukaona kuti wane izvozvo, especially kuchaya, tingangoti unenge uri munhu anofungidzirwa kuti chirwere angawe nechirwere chetyphoid kana kuti chekorera.
Vanotengesera mumigwagwa vanoti vanofunga kuti kubviswa kwavari kuitwa mumigwagwa nekanzuru nehurumende hakunei nechirwere chekorera, asi kuti kune zvekuita nezvematongerwo enyika.
Sarudzo dzichangopera ende ndofunga paikambena vamwe vakabudirirawo musarudzo izvi, shoko ranga riro kuti aiwa mazenda hapana paachabviswa. Zvino kana takubviswa sarudzo dzaangopera kudai, tinogona kungomhanyirawo kufungira izvi kuti pamwe ndezvematongerwo enyika kunzi ngana haana kuvhotera ngana, saka taakudzinganidzana naye, bat hatigoni kubudirira senyika.
Nhasi tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika pamwe neyakatambwawo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere chekorera hunonzi hwasvika pamakumi matatu muHarare kusvika pari zvino, ukuwo bazi rezveutano richiti riri kuita zvose zvarinokwanisa kuti rimise kupararira kwechirwere ichi. Dr. Robert Mujikira Dima, vanove principal director mubazi rezveutano, vaudza Studio 7 kuti hurumende yaisa mari inosvika mamiriyoni gumi nerimwe emadhora mukurwisa chirwere chekorera. Chirwere ichi chinonzi chakatekeshera misha yeveruzhinji yeGlenview neBudiriro muHarare. Kuulawayo chirwere chekorera ichi chinonzi chakabatawo vanhu vashanu, asi meya weguta iri vaSolomon Mguni vaudza Studio 7 kuti pari zvino hapana upenyu hwatohwarasika uye vachange vachivhurira mvura kumunhu wese ari kugara muguta iri, kunyange vane zvikwerete kukanzuru. Veruzhinji munyika vari kuyambirwa kuti vakoshese utsanana uye kuti vaende kuchipatara kana vakaona vava kuita manyoka, sezvo chiri chimwe chiratidzo chechirwere chekorera. Mukuziya nezvedambudziko rechirwere ichi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe chiremba ari muHarare, Dr. Rutendo Bonde.
Mumaguta edu takanyanya kuita nzvimbo dzine vanhu vanogara vakamanikidzana. Patinowanda mumataunship matinogara, tinoita pressure yemvura nepressure yemapipe esewage.
Zvirwere izvi zvemanyoka munhu angazive sei kuti anazvo kune avo vari kugara munzvimbo idzodzi dziri kunzi dzine korera dzakadai seGlenview neBudiriro?
Ukanzwa mudumbu uchirwadza, uchichaya kana kuruta, ukapisa muviri, ukaona kuti wane izvozvo, especially kuchaya, tingangoti unenge uri munhu anofungidzirwa kuti chirwere angawe nechirwere chetyphoid kana kuti chekorera.
Zvii zvingaitwe nevanhu kuti vazvidzivirire kana kuti vasawanikwe vachipararira chirwere ichochi chetyphoid kana korera?
Tikaita vanhu veutsanana tinogona kudzivirira chirwere chekorera, nekuti chirwere chinenge chakonzereswa neutachiwana unenge wapinda mumvura kana kuti unenge uri pachikafu chatinoita sechatinodya. Saka tinoti vanhu ngavageze maoko, vageze nemvura yakanaka nesipo kana vabva kuzvimbuzi vasati vadya. Vanhu vambomira kumhorosana uyezve nekuenda panenge pakawanda vanhu, ndozvandingati vanhu vanofanirwa kuita panguva imwei. Uyezve kutarisa kuti mvura yedu yatino chengeta mudzimba kuti tishandise inenge yakachengetwa zvakanaka here kana tichikwanisa kuwana matablets ayano anoita kuti mvura isawe neutachiwana toisa matablets iwayo asi tikashayiwa matablets iwayo kufashaidza mvura iyoyo tisati taishandisa zvinogona kutibatsira kuti tisaite setisabatirire chirwere chetyphoid nechecholera
chinowanzopararidzwa sei
tingangoti mvura kana iine tsvina mukati mayo ndiyo inokonzeresa kuti vanhu vaite sei vazobata chirwere ichi nekuti mvura inopinda kwese tabuda muzvimbuzi tisina kugesa maoko utachiwana huyauya hwatinenge tichibva nawo muzvimbuzi ndouyaya unozoenda pamaoko edu manje tochitanga kubata chikafu tochitanga kumhorosana tochitanga kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti utachiwana huyaya wabva mutoilet upinde pachikafu upinde mumvura yedu
vanga vari Dr. Rutendo Bonde vachitaura naMavelous Muhlanganyawe weStudio 7 vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vashandi vekanzuru yeHarare vachibatsirwa nemapurisa ekanzuru pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police vanonzi nhasi vaswera zvakare vachiita hwakitsi nagonzo nevanotengesera migwagwa yeguta iri avo vari kuramba kubva mumigwagwa. Kanzuru iri kuedza kubvisa vanotengesera migwagwa ava senzira yekuderedza nayo kupararira kwechirwere chemanyoka chekorera. Asi mukuru wesangano rinomirira vanotengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Transformation kana kuti VISET vaSamuel Wadzai vanoti vanofunga kuti kubviswa kwavari kuitwa mumigwagwa hakunei nechirwere chekorera asi kuti zvinogona kunge zviine chekuita nezvematongerwo enyika. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kukanzuru kana kuhurumende pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navavadzai.
Nhasi taona mapurisa ekanzuru achiuya mumastreet achidziringirira vari kurarama nokutengesa mastreet vendors. Avari kuti budai mumastreet kutaurwa ndiri kutoita nemi izvezvi kumhanyidzana ikoko kurikutoramba kuchiendera mberi mumastreet macho.
Tinoona kuti imi makaziviswa nezvedanho irori kuti munge musingapinde mumigwagwa muchitengesa senzira yekudzivirira korera. Sei muri kuramba muchipindawo mumugwagwa?
Nokuti isusu hatiwirirani nedhisizheni yakaitwa iyoyi. Pamaziviri edu atiri kuita hapana evidence yokuti nyaya dzevending dzine chokuita nekupararira kwechirwere chekorera. Saka tizvinzwisisi danho rakatorwa nehurumende hatizvinzwisisi ende hatisi kuritsigira nokuti hazvina chokuita nekuparara kwechirwere chekorera. Vending yakagara iriko, vanhu vakawanda vakarerwa vachienda kuzvikoro vakararama through vending. Saka ingori nyaya yekuti kuautorities make sure kuti mvura iri kunwa nevana veZimbabwe imvura yakachena. Marara atinoona akangozara mumastreet ngaabviswe nenguva. Nyaya dziri shuwe dzatinoona dzichierera ndo zvinhu zviri kukonzeresa kupararira kwekorera ikoko. Saka ngavamire pachokwadi vogadzirisa dambudziko chairo chairo kwete kuda kuvanda nenyaya yemavhenda.
Saka imi munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here zvekubviswa kwenyu mumugwagwa?
Hatichazivi manje nokuti sarudzo dzichangopera ende ndofunga paikambena vamwe vakabudirirawo musarudzo idzi. Shoko ranga riri rokuti aiwa mavhenda hapana paachabviswa. Zvino kana takubviswa sarudzo dzangopera kudai tinogona kungomhanyirawo kufungira izvi kuti pamwe ndezvematongerwo enyika kunzi ngana hana kuvhotera ngana saka taakudzinganidzana naye but hatigoni kubudirira senyika kana tikashanda tibero. Sarudzo tiri kuti dzakapera sinde achienderera mberi nokuumba nyika but kana vanhu vapfunangana vachiteerana kuti nokuti hauna kuvhotera ngana saka taakuita tichikubvisa ematreet aiwa hazvibudi. Tinotarisira kuti ngatichienda mberi tichishanda tese tichigadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo senyika.
Saka chii chaizvo chavari kunyatsoita? Vari kungokuburitsai mugwagwa muchikwanisa here kutakura zvinhu zvenyu muchienda nazvo kana kuti vari kutorawo zvakare zvinhu zvenyu?
Aiwa, vari kutotora zvinhu. Kutaura kwandiri kutoita, vari kungosvika vachimbunyikidza mastreet vachitora vachiisa mudzimotikari dzavari kufamba navo, marori avari kufamba navo. Hatisi kuziva kuti zviri kuendeswa kupi ende kutogurwa kwemitemo ikoko kuti zvinongombunyikidzwa zvichitorwa chiendwa nazvo muridzi wazvo asingazivi kuti zviri kuendesa kupi ende tiri kunzwawo nokurohwa kuri kuitwa vanhu hatisati yedu taane humbowo kuti pane vasungwa here vatorwa but kune kumhanyidzana kwakasimba kwanga kuchiitika mustreet masikadhesi.
Saka ndevekanzuru chete here vari kupinda mugwagwa vachikubvisa ya?
Vasi vekanzuru chete nemapurisa eZimbabwe Republic Police vari kuenda pamwe chete kubvisa mavenders mustreet.
Ii nzvimbo dzipi dzavari kunanga muHarare? Vari kubvisa vanhu munzvimbo dzipi?
Makuseni pavatanga kubvisa vanhu vatangira pana Park Street muna Ruzende nemuna Harare Street but zvazoparariranokufamba kwaita zuva nzvimbo dzese dzinowanika mazenda muCBD kwanga kuri kumhanyisana chete.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira vanotengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iye zvino tomboenda kuna Evans Zininga weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chatinouya tichikurukura maererano nezvinoitika muupenyu hwevechidiki nezvavari kuita zvinosimudza mureza weZimbabwe vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Muchirongwa chedu chanhasi tiri kuda kutarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe nedambudziko rechirwere chekorera chanetsa muHarare nemamwe maguta akasiyana siyana. Muchirongwa chanhasi tichange tichikurukura na nenyanzvi dzezveutano ndina chiremba vechidiki Dr. Norman Matara vanoshanda vari mubazi Public Health muguta reHarare. Dr. Matara, ndinokuchingamidzai muchirongwa chanhasi.
Alright. Yeah, chirwere chekorera chirwere chinokonzereswa nekuti munhu anenge aita utachiona like an infection in a bacteria. No wonder the cholera is not the Vibrio cholera. I think that bacteria is not one of the monogana. I think Adiga, Skafu, Kanagumambura, in a Utashuana, no wonder the cholera. Bacteria is not transmitted, and it is not a Kira, which is a Pacha Munu. That kids are not orophical root, for example, is no Buddha Mutina, though there is no excreta bacteria. Kuzoona rapinda mumiri memunhu zvinoratidza kuti munhu anenge anowa mvura kana kuti chikafu chasangana netsvina yemunhu inenge ine bacteria inokonzera korera.
Saka chirwere chekorera ichi chinorapwa sei?
Hongu, bacteria iri rinorapika richipora. Handitika chinouraya munhu pakorera iyi yatinoti dehydration, zvireva kuti mvura inenge yapera mumuviri. Nekuti bacteria zvarinoita iri rinokonzeresa kuti munhu achaye manyoka akaita mvura mvura nekuruta. Saka kuchaya kwaanoita manyoka nekuruta kwaanenge achiita kunorasa mvura mumuviri. Nekuti mumuviri redu about 60% our body weight inenge iri nyaya yemvura iri macells. Saka munhu akarasikirwa nemvura yakawanda zvakanyanyisa anosara asina mvura inokwanisa kuti ararame, ndozvinouraya pakorera. Saka marapiro achona kureplace mafluids mvura dzedze dzinenge dzabuda. Saka ndo the main goal of treatment yedu kuti ndo chakanyanyo kosha pakurapa cholera, kudzosera mvura dziya dzinenge dzaita sei dzinenge dzabuda.
Pane vari kutaura taura mazuvano vachiti hanzi cholera yava ikoko Harare yava resistant. Varu kureva kuti kudii kana vachidaro.
Alright. Ya, seza nambotaura kolera inorapwa nekureplace mafluids. Asi kana tida kuti ikurumbidze kurapika, tida kuti ite duration iri shorter, tinopa atinoti maantibiotics. Maantibiotics mushonga unoraya bacteria runokonzera kolera. Saka pane mishonga yataishandisa maantibiotics aya anouraya bacteria riri kolera. Saka tirikuona kuti mumwe mishonga inga iri kushandiswa yataimboshandisa kare inouraya kolera. Mazuva ano bacteria rachona harisi kufa tikaripa antibiotic iroro. Saka ndo yatinoti resistance. Hatisi kukwanisa kuuraiwa nenyaya yechi nema antibiotics atirikupa.
Hurumende yanga yakagadzirira here zvakakwana kurwisana nedambudziko rekorera iri?
Nyika, of course, yaka yakatigadzirirei asi handifunge kuti yanga yakagadzirira zvakakwana. Nekuti vanhu vari kufa vati wandei. Tichitarisa kolera, tinoona pane yatinomeasure inonzi case fatality rate. Case fatality rate zvinoreva kuti pavanhu vabatwa nechirwere pachazofa vangani. Saka zvinoreva kuti nyika inenge isina kunyatsogadzirira zvakanaka kuti idhile nechirwere ichocho.
Zvii zvamunofungawo imi pari zvino nenyika yose kana neveruzhinji kuedza kudzikisa kuvhiringidzwa kuri kuitwa vanhu nedambudziko rekorera?
Pari zvino tiri pachidanho chekuti tinoda kuedza kukontena chirwere ichi. Saka pari zvino tinokurudzira kuti tidzikise kutapurira kwechirwere kuderekidza nekuita utsanana. Nekuti kolera inotapukirana nekufamba zvakanyanya kana pasina utsanana hwakakwana.
Naiwayo mashoko Dr. Matara, ndinobva ndakutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chatinokurukura nezveupenyu nezvinoitika mukurarama kwevechidiki zvakasiyana-siyana. Nhasi tange tichikurukura pamusoro pedenda rekorera ranetsa muguta reHarare nemamwe maguta akasiyana-siyana. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa tichikurukura pamusoro penhau dzakasiyana-siyana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Morara zvakanaka.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Iye zvino tochienda kuna Praxidus Jeremiah weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chinotarisa zvezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu, simba
rangu. Tinokugamuchirai pachirongwa chedu cheStudio 7 patinokurukura nezvechitendero cheChristu. Ari kukugamuchirai ndiPraxidus Jeremiah. Nhasi unoyu ndaita rombo rakanaka rekusangana namufundisi mukarakati. Mungakwazisa vateereri?
Mazita, ruda kutendai nekuwanini makadini vateereri. Zita rangu ndimonzingo nedzaishe mukarakate.
Imi munobva kuZimbabwe asi mave muno muAmerica. Chimbotitsanangurirai kuti mazosvika kuno kuAmerica sei?
Ndakakurira kuZimbabwe chokwadi kubvira muna 2000 ndopandakabva kuchikoro kunonzi kuUnited Theological College kunotrena vafundisi. So kwakuzobva ipapo ndikatanga kushanda kwaMutare. Ndashanda kwaMutare kwemakore mairi. Ndakazobva ndikasvika munzvimbo yeNyakatsapa kunonzi kwaTsomba. Ndikagara ikoko makore matatu. Ndozobva ikoko ndobva ndazoshanda zvekare paTsingwe kwemakore mashanu ndichibatanidza nechikoro chandakanga ndakuita paAfrica University. Saka muna 2012 ndopa ndakazosimuka kubva kuZimbabwe ndakuya kuno kuAmerica.
Ikereke ripi?
United Methodist Church.
Kuti muzova kuno kuAmerica zvanga zvafamba sei?
Ndakauya kuno kuchikoro ndasvika kunotanga mabhuku angu kuHasbury ndichibva ndazotransfera kubva ikoko ndichibva ndazoya kuTexas. Saka pari zvinezvi ndiri pachikoro panonzi Southern Methodist University of Andrew, to participate in the
program. Saka muno mu America mave kutungamirira here kereke.
Ndiri kutungamirira kereke pa church known as Lovers Lane United Methodist Church. Asi ndiri kunyanya kutungamira zvizvarwa zvekuZimbabwe. Tiri pano tichiri chikamu che church huru yepatiri muno mudara Texas.
Vari kuuya here vanhu vakawanda kuuya kuzoshumirwa nerurimi rweshona?
Vanozvifarira zvakanyanya. Ndinofunga kuti tine zvikamu zviviri vatingati vakatanga kubva kuZimbabwe, first generation, kwozoita vazobarirwa muno. Vakatanga vari vanhu vakabva kuZimbabwe vachisvika muno, vari kufarira kwazvo kunzwa tichishumira mururimi rwedu, tichiwadzana mutsika dzedu. Vana vazobarirwa muno nevamwe vakauya vari vadiki, hongu vanobatira muzvinhu zvatinoita, vanozvifarira, asi waane kamwe kamufungiro kekuti vanoda zvekare kuva vachishumirwa muchingezi. Saka tinoedza pachechi patiri kuzvisanganisa kuitira kuti tisasiye vamwe.
Nguva dzedu hadzichatibvumiri kuti tinge tichiendera mberi nehurukuro yedu. Chandingakumbira iko zvino ndechekuti motipa vhesi.
Vhesi randingada kuti tiende naro rinobva kuna tsamba yechipiri kuna Timotheo pachapter 2 pavhesi 2 inotaurwa naPauro achitaura kuna Timotheo kuti izvo zvawakanzwa ndichidzidzisa kune vanhu vazhinji zvitore unozvidzidzisawo kune vanhu vakatendeka. Nemamwe mazwi, zvinhu zvatakapiwa naMwari tinopiwa chisvaru chekuti tinofanira kuti tizviendesewo kune vamwe vanhu kuti ruzhinji rurambe ruchiziva kuti Mwari vakafanira kunamata. Muchidimbu ndiri kuti tese sevanhu Mwari pawakatipa irori ivhangeri rinopa good news kana kuti rinopa tsananguro yezvinhu zvakanaka kuupenyu hwedu, tinova vanhu tingafanira kugara nezvakanaka zvatinenge tawana kubva kuna Mwari. Asi kana tichinge tazviwana, tinofanira kuzvitakura tozvipawo kune vamwe, tichivimba kuti ivavo vacho vatapa vachazvipawo kune vamwe. Nemamwe mazwi, isu tichadzidzisa vatiri kuona, ivavo vachazodzidzisawo vamwe. Zvinoita kuti vhangeri raJehovha richaramba richifanza, richiramba richibatsira kune vanhu vakawanda wanda nenzvimbo dzakasiyana siyana. Saka ndo zviri kusimudzwa naPauro ari kutaurira kuna Timothy, kuwa nekuti iwe kana waitirwa zvakanaka, endesawo kune vamwe kuti ini ndaitirwa zvakanaka.
Mochitipendera nemunamato.
Zvakanaka, regai titende vana veZimbabwe, regai tinamate kuna Mwari. Baba, tinokutendai, tinokurumbidzai nekutipa mikana mumazuva ekurarama. Chimwe chezvatinokutenderai Mwari ndechekungotibvumirawo kuti tinzi vana venyu. Tinonamata Mwari wekudenga kuti tisimudzei senyika yekwedu, uye tiri kunzwisisa panguva inei kuti kune chirwere chiri kuZimbabwe chekorera chiri kuspreada. Tinonamata Mwari wekudenga kuti pindirai.
Amen. Tabva tangosvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi, apo tinokurukura nezvechitendero chechikristu. Ari kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah.
Tinotenda zvikuru Praxedes Jeremiah nechirongwa chako, uye tichitendawo veChrist Like Choir nekambo katinotsinira nako chirongwa ichi. Munhau dzedu dzemitambo. Chikwata chenhabvu chine mukurumbira cheDynamos chatarisana nekubuda mugungano reCastellaga Premier Soccer League zvichitevera kurohwa kwachaitwa nhasi pamusha neHarare City. Izvi zviri kuitika panguva iyo chikwata cheFC Platinum chabata mukombe weCastellaga Premier Soccer League neruoko rumwe chete. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Kogona kunenge kudada yawedzera mapoints ayo iri pamusoro pengezi Platinum Stars. Kusvika pamapoints mashanu, kwasara mitambo minomwe chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Vanoziva zvemutambo wenhabvu vave kutoti mukombe wananga kuzvishava nezvekare mushure mekunge FC Platinum yapamidzira mapoints ayo iri panyanga kusvika pamapoints mashanu kubva pamapoints maviri. Izvi zvinotevera kudambura kwayakaita Herentals pamusha 2-0 nemugovera. Musi mumwe chetewo ngezi Platinum Stars yakashanya muHarare ndokurohwa 1-0 neYada Stars. Kugona kunenge kudada yave nemapoints makumi matanhatu nemaviri. Madamburo ichiramba iri pamapoints makumi mashanu nemanomwe zvichitevera kukundwa kwayo neYada. Zvikwata zviviri izvi zvichasangana mumutambo wavo wekugumisira, asi FC Platinum ichange ine mukana mukuru mumutambo uyu sezvo inenge iri pamusha mushure mekukunda 3-1 mumutambo wavo wekutanga. Asi vanoziva zvemutambo uyu savahantimondiwa vanoti semaonero avo mukombe uyu watoenda kushavane kunyange hazvo pachiri nemitambo isati yatambwa.
Nekutamba kuitai zvinezvi tikona Platinum hainenge iri pamberi ngezi yatisarei zvayo, asi hainongwanisa kukurirwa ngezi nePlatinum iri pamusoro.
Asi Platinum nengezi dzinofanira kugadzirisa matambiro adzo ekunze kwemusha, uko dziri kudonedza mapoints akakosha kuzvikwata zvinotarisirwa sezvepasi pasi. Asi Chicken In kana kuti maGamecocks arikutarisira kuti Platinum nengezi dzichatedza mitambo yave kunopera kuti ivo vatore mukombe mukuru uyu. Chicken In haisi kutamba nemukana zvekuti nemugovera yakarova Blue City 2-1 ndokudimbura mapoints ayakasiwa nawo nengezi kubva pamapoints gumi nemaviri kusvika pamapfumbamwe. Muteveri weChicken In vaShepherd Saizi vachiri nechivimbo chekutora mukombe uyu.
Tine mukana mukuru kwazvo kuti tione league gore rinoeri. League ndiyedu weChicken In tikunona takatohwina kudhara. Vakangoita slip up chete tatora league. Hapana problem ipapapa seChicken In tinohwina.
Asi kutatarika kwedhanamos kana kuti Dimbare vamwe vachiti maGlamour Boys hakusi kupera mushure mekunge chikwata ichi nhasi masikati charohwa pamusha 1-0 neHarare City, izvo zvasiya vaimbove maGlamour Boys vapinda pazvikwata zvakatarisana nekubuda makwikwi aya. Mimwe mitambo yakapera seizvi: ZPC Kariba 2 Highlanders 0, Capes United 1 Shabani Mine 1, Blower Chiefs 0 Triangle 1, Black Rhinos 7 Mutare City Rovers 0, Chapungu 1 Nichrat 1. Parizino zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: FC Platinum 62 points, Ngezi Platinum Stars 57 points, Chicken In 48 points, Capes United 43 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Nichrat 26 points, Mutare City Rovers 24 points, Shabani Mine 17 points, Blue City 15 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Panino tari babana, fungwa zotenderera, liso dio yerera, chinonde baya bahana, panino tari babana, tari tizimwe, echati kambirozi, echati murangozi, echati wanira nyasha, ayu wanda tipo koni, zikati kambirozi, zikati murangozi.
Nzwisa yekambo dzikangirozi kubva kuna Wingi D. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere chekorera vanonzi vasvika pamakumi matatu muHarare, ukuwo hurumende ichiti iri kuita zvose zvainogona kurwisa chirwere ichi. Vanotengeserawo migwagwa vanoti vanofunga kuti kubviswa kwavari kuitwa migwagwa hakunei nechirwere chekorera, asi kuti kune chekuita nezvematongerwo enyika. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda